Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera Gumiguru 5 2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC kwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi Bazi rezvekurima rinoti rine tarisiro yekuti mwaka wekurima wa 2024-2025 uchawana mvura yakanaka Mamwe madzimambo obatana nemasangano anorwira kodzero dzevanasikana kudzika mitemo inoranga vanoita zvekuroodza vanasikana vasati vabva zera Vanoita zvemitambo munyika vanoti vane chivimbo chekuti kupinda kwekambani yeStarlink kuchaita kuti kushandiswa kwezvinhu pamadande mutande kuve nyore. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezvekurima rakazivisa kuti rine tarisiro yakanaka mumwaka wekurima wa 2024-2025 maringe nekunaya kwemvura kwakaringana kana zvichienzaniswa nemwaka wapera. Bazi rezvemamiriro ekunze rinoti nyika inotarisirwa kuwana mvura yakaringana kana kudarika zvikuru munguva ino yechirimo kutanga munambudzi. Izvi zvakatsinirwa nedare remakurukota nguva pfupi yadarika muhurongwa wakaturwa negurukota rinoona nezvemamiriro ekunze amaistembiso nyoni. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi yezvemamiriro ekunze kubva kubazi rehurumende rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department vaIsaac Masawana kuti tinzwe zvizhinji.
Kutsanangurirai zvinotarisirwa mumwaka unotevera wokunaya kwemvura wa 2024-2025 rainfall season. Ndichadimbura mwaka uyu kuisa muzvikamu zvina. Chikamu chekutanga chemwaka chinotanga muna Gumiguru kusvika muna Zvita. Chikamu chechipiri chemwaka chinotanga muna Mbudzi kusvika muna Ndira. Chikamu chechitatu chinotanga muna Zvita kusvika muna Kukadzi. Chikamu chekupedzisira chinotanga muna Ndira kusvika muna Kurume. Ndichatsanangura zvinotarisirwa muchikamu choga choga.
Tipatsanurirei tipei chikamu chekutanga tinzwe.
Chikamu chekutanga Gumiguru kusvika muna Zvita. Pane mukana muhombe wokuwana mvura iri pakati nepakati yakarerekera kushoma pane yakajairika kunaya munzvimbo idzi. Munzvimbo dzose dzeZimbabwe.
Andei pachikamu chechipiri.
Chidimbu chechipiri chinowa icho Mbudzi kusvika muna Ndira. Pane mukana muhombe wokuwana mvura iri pakati nepakati yakarerekera kune yakawanda kupfuura pane yakajairika kunaya munzvimbo dzose dzeZimbabwe.
Toenda pachikamu chechitatu.
Chikamu chechitatu chinotevera chemwaka chinowa icho Zvita kusvika muna Kukadzi. Kune mukana muhombe wekunaya kwemvura yakajairika munzvimbo zvakarerekera kune yakawanda pane inonyanya kunaya munzvimbo dzese dzeZimbabwe.
Tichipedzisa tinzwei chikamu chechina.
Chikamu chokupedzisira Ndira kusvika muna Kurume. Pane mukana muhombe wekuwana mvura iri pakati nepakati yakarerekera kune yakawanda kupfuura pane yakajairika kunaya munzvimbo dzoga dzoga.
Avo vanga vari nyanzvi yezvemamiriro ekunze kubva kubazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department vaIsaac Masawana vari parunare kuHarare neStudio 7. Tabatawo nyanzvi yezvekurima vari murimisi mukuru wekambani yeSeedco Zimbabwe amai Wendy Madzura kuti tinzwewo kurudziro yavo kuvarimi mugadziriro yemwaka uno.
mazvinzwira imi zvataurwa namazvikokota vanoona nezvemamiriro ekunze vabata vakatsananguza nemonemo vakatitaurira kuti komwaka watakatarisira wakamira sei
imi samurimisi motangirawo papi kuvarimi
nhasi ndingada kuti nditange nekukutsananguzirai kuti muzive imi kuti koma agroecological regions atinawo muno munyika yedu yezimbabwe akamira sei muchiona anonzi maagroecological regions akaiswa kuti atibatsire tinzwisise nharaunda yatinorimira maringe nemanairo anoita mvura pamwe chete nezvirimwa zvinowanzorimwa kunharaunda iyoyo tineisu maagroecological region mashanu mumakore matatu mana apfuura zvakaonekwa nevanoona nezvemamiriro ekunze pamwe chete nebazi rehurumende reministry of agriculture vakaona kuti mwaka yashanduka nekushanduka kwaita mwaka vakaonawo zvakare kuti nharaunda dzatinorimira kana kuti maagroecological regions emuzimbabwe ashandukawo ndokuchiona kuti kune dzimwe nzvimbo dzaisiwana mvura shoma dzave kuwana yakawanda dzimwe dzaiwana yakawanda dzowana shoma
varimi vari mumatunhu akasiyana siyana vachiwanawo mvura zvakasiyana vobatsirika sei kuti varime zvinoenderana nematunhu avari
kune inonzi iyo crop mapping kana kuti agroecological zoning kana kuti mapping iri kuenderana nekuti murime anofanira kudyara mbesa dzipi maringe nenharaunda yaanorimira vakapa iyo yambiro yokuti region 1 region 2 region 3 vanokurudzirwa kuti vadyare chibage chakasiyana siyana zvichienderana nekuti vari kurimira kupi tsuro tsoko mbizi shumba zhou dzese dzinenge dzichiwanikwa dziripo asi dzichikurudzirwa kuti dzidyarwe maringe nemanairo anoita mvura zvikuru sei kune vaya vasina madiridziro ekuzobatsiridza kana mbesa yaomerwa kana kuti mvura ichinge yaenda nepamwe
handei kuregion 4 neregion 5
kuregion 4 ne 5 vari kuchiti iwo chidyarai mbesa dzetsanga doko masmall kana kuti matraditional grains saka anobatsiridza pane inonzi climate change mitigation
nezvatanzwa zvose zvigadziriro yemurimi yochimira papi
tinoona isusu kuti zvakakosha kuti murimi asarudze mbeu yake zvine hungwaru mwaka uno mbesa dzinokurudzirwa kuti dziwanikwe dzichidyarwa dzinenge dzichisiyana siyana nekuti madyara rini uye madyara kupi zvakare mune musika here wekuzotengesera mbesa dzacho tichitarisa mbeu yakatikoshera zvakanyanya munyika yedu yezimbabwe mbeu yechibage tinokurudzira varimi vedu kuti vatange kudyara kana mvura inonzi effective rain ichinge yanaya iyo inokwana kuti murimi adyare mbeu yake ibude imere isvike pakuti anokwanisa kuti airiritire yabuda muvhu zvakanaka inonzi crop stand saka mvura iyi inonzi effective rain inenge iri pamusoro pe30 millimeters kana 35 millimeters zvichisiyana nekuti ivhu rake murimi rinobata hunyoro kwenguva yakareba zvakadini
varimi vedu vanozoziva sei kuti mvura yanaya iyi ine hunyoro hwakakwana
takurudzira tinoramba chikurudzira varimi kuti dei waro vatsvaka zvikwanisiro zvinovabatsira kuti vaite madecisions akatungamirirwa anonzi mainformed decisions kubatsirwa nemarain gauge mumunda anova anokwanisa kuverenga uwandu hwemvura inenge yanaya nekuti izvi zvinobva zvamubatsira murimi wedu kuti kunyange nepaanodyara anenge ane chokwadi chekuti mbeu yake yawana unyoro hwakakwana
avo vange vari nyanzvi yezvekurima vari murimisi mukuru wekambani yeSeedco Zimbabwe amai Wendy Madzura vange vari parunhare kuHarare nestudio 7 tichavakumbira vagodzokazve svondo rinouya tienderere mberi nehurukuro iyi madzimambo pamwe nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanasikana vakabatana nesangano reNational AIDS Council NAC mudunhu remashonaland central vakadzika mitemo kana kuti bylaws inoranga vose vachawanikwa vachiita zvekuroodza vana vasikana vasati vabva zera Nunurai Jena anoti panyaya inotevera
zvichitevera dambudziko rekuroorwa kwevana vasikana vasati vabvezera kuri kuitika mudunhu iri madzishe matatu emudunhu akabatana ndokuzeya dambudziko iri nechinangwa chekuti ripere madzishe matatu aya anoti bushu nyamaropa na nyamutumba akaruka chirongwa chinonzi not in my village madzishe aya ari kushanda nesangano rinomirira kodzero dzevanasikana reRosaria Memorial Trust vakuru vemachechi vakuru vezvikoro masabhuku vanasikana pamwe nevanoremekedzwa munzvimbo dzavanogara chirongwa chenot in my village chinopa mitongo inorwadza kwete kune munhu anenge aroora musikana asati abvezera chete asi kumunhu wese akapinda muurongwa hwekuroodza vanasikana ava avo vanosanganisira vabereki vemwanasikana vakatambira pfuma yacho vana tete vemusikana vanenge vafambira nyaya yacho pamwe nemunyai wacho Masabhuku akapiwa simba rekutonga nyaya izi mumabhuku avo uye nyaya iyi ikatadza kupera pana sabhuku inoendeswa kudare raishe wemunzvimbo yakaparwa mhosva yacho. Mutauriri wemadzishe aya Ishe Pushu vanoti vanoshandawo nemapurisa zvekuti vachipedza kubhadharisa mombe vanobva vakwidza nyaya yacho kumapurisa pamwe nekubazi rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu.
Tanga asimo tine ripota kupolisi. Social Development takadesigna ifomu Shamba District. Pane fomu rinonyorwa neSocial Development kuti mwana ngaatanga aenda kuchipatara. Tsamba inarivai abva kuchipatara ngaaende kwamambo. Nyaya iyi ivaenda kupolisi.
Mukuru weNational AIDS Council mudunhu reMazowe vaEdgar Muzulu vanoti kutevedzera tsika dzemagariro dzakaita seChiramu dziri kukonzera kuti vana varori vasati vabva zera zvinozounza mhirizhonga mudzimba.
Tichaonawo zvakare kuti kune mhirizhonga. Isu seprovinsi yeMatonal Central tisu tiri imwe provinsi iri pamusoro zvikuru nenyaya dzemhirizhonga. Nyanya mudunhu redu reMazowe.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reRivaria Memorial Trust mudunhu reMashonaland and Central vamunyaradzi Simbindi vanoti chirongwa ichi chiri kubudirira zvikuru sezvo vari kudzidzisa vanasikana zvakanakira kuenda kuchikoro pane kuroorwa. Mumwe mwanasikana ari mukomiti yemadzishe Muzvare Anesu Wirimiti wekushamba anoti vasikana vakawanda kusanganisira iye vari kudzidza zvakawanda pamusoro pekuzvimirira muupenyu kana munhu akadzidza uye kuziva kodzero dzake. Mumwe mugaro wekumazowe vafungai makuri vanoti vakabatsirwa nekweche mudunhu medu kutora mwanasikana wavo ane makore 15 akanga achiziswa.
Ndobva tati mwana ngaazokuti zvake kuchi kuchikoro asi kudare kunoko kwakangwanzi kana uchinge wazobva kuti pane zvaitika unodzoka zvekudare sekuda kwokuti nyaya iti hainyora pasi.
Munyori mukuru mubazi rezvemitemo Amai Rimba Inyemba vanoti bazi ravo haripindire pamitongo yemadzishe kana isingadarike pakatarwa nemitemo yenyika. Munyika vanasikana zvikamu 34 kubva muzana vanoroorwa vasati vasvika makore 10 uye zvikamu 5 kubva muzana vanoroorwa vasati vasvitsa makore 15. Mugwaro raro ra2022 sangano reUNICEF rinoti dunhu reMashonaland and Central ndiro rine uwandu hwakanyanya hwevanasikana vanorodzwa vasati vabvezera nezvikamu 50 kubva muzana kana kuti 50% richiteerwa neMashonaland and West rine zvikamu 42 kubva muzana kana kuti 42%, kwozoti Mashonaland East ine zvikamu 33 kubva muzana kana kuti 38%. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 masvondo ese. Asi nhasi muchachipiwa neni Evans Zininga tiine hurukuro naMuzvare Comfort Dondo vesangano rePhumulani Minnesota African Women Against Violence avo vari kuparura chirongwa cheComfort Plan Zimbabwe chakanangana nekubatsira mamwe madzimai ari kuZimbabwe. Ngatinzwei zvizhinji kubva kwavari nezvechirongwa ichi.
To be the comfort plan or projects, e project ya kazvarwa kubva mukufunga kwangu tinodzorera sei zvimwe zvinhu zvandadzidza kuno neukama wandaistablisha kuno 22 years kuno kuAmerica kudzokera nawo kumusha. Project I am the visionary and my company, not the non-profit, my company called Intemba Consulting, working together with Her Royal Highness, the Princess Sadim bint Turk Al Saud from Saudi Arabia. kushanda nehurumende yedu yeZimbabwe nekunozoti kana ukada kunoita kumusha usinoshanda uri pako wega pasina kubatana nehurumende zvinotiremei nekuti tinoti project inge ichibatsira ruzhinji rweZimbabwe.
Mabata apo pamati kubatsira ruzhinji rweZimbabwe ndezvipi zvamakanangana nazvo kubatsira nazvo zvacho?
Right. Chinhu chekutangisisa semunhu wemudzimai tiri kutarisa nhau yeutano hwemadzimai economic growth, fair trade and sustainable mining. Kana shi sustainable mining tikutarisa vakadzi varimo artisan minery, like small scale mining inoitwa nemadzimai kana nevanhu vechirume asi iri kuitwa pasina kuchengetedzwa kweutano hwavo. Vanhu vazhinji vari kuita zvokuzvicherwa, vamwe vachona vatinoti artisan miners kana kuti makorokoza. Dzimwe nguva pari kushandiswa kana kuti mishonga inokwanisa kugoma kwavo.
Makazvifunga sei izvi kuti regai tibatsire kumusha nenzira iyi?
Central America, South America, kana ma Asian nations, kana even kune dzimwe nyika dzemu Africa kana Rwanda. Kwese paunofamba unokura semunhu kunyanya uri mubusiness, tinowanzo kuti inspired by what other nations are doing. So this is a combination of some of the things I gathered around in my travels and business expos. Kana even momuno mune nechoka matinogara muno.
Saka kune vakawanda here vati vato joina hurongwa uhu kumusha uku?
Kumusha hakuna, iko zvino chara panyaya yekuti ma investors itimu yevanhu vandiri kushanda navo, vanhu vanoziva nezvebasa rangu, vamwe vari mubanking, princess of Saudi Arabia for example, vamwe vari musecurity defense, vamwe vari mufinance. Saka it's almost like an advisory board, but that advisory board ndivo vanhu varikuyavaine mari yekuinvesta
kuzimbabwe. Saka vangade kuzobatsirika nechirongwa ichi vanotsvagani? Vanoenda kupi? Vanoita sei?
So program yedu is the higher level program, tikuya sei as a business. Business yedu riita maprofits. Maprofits achabenefita GDP yenyika yedu, because we are talking about a multi-billion dollar project, not a multi-million dollar project. Akabatana maprojects waya tiaa mabillions of dollars. Pakaita maprofits any country, we projected changing the GDP of Zimbabwe from say 12% to about 20%. Saka tichakreata mabasa, tichava nesustainable land use and environmental stewardship. Tamunoziva nyika yedu yeZimbabwe ine takakomborerwa nemani only my minerals, as you see, my soils there are very rich, and we have to protect them from contamination. Because it's concerned about farming, you know, farming is sustainable, and that. But we have to start working smart, using smart technology. Kuti tingeti masanaizume nyika around the globe.
Madaira zvakanaka. Chatichazo kukumbira ndechekuti kumberi uko kana zvakutenderera mapa ground project yakufamba, mutizivise tigoramba tichitapapi tichikunetsai.
And this also, I'm not so human way philanthropy. As no kanganwa as good as I'm a profit shit aiwa. Roger got out to Rumende do inge chim not Rumende do Pasirosa and Angola Chasas Kuzimbabwe Shawanoita Sagunara Rwanda. Never dog a project you number one. Number two, I started doing to get up a me put chins go out or questions like anaka. Ketama Basa, Ramuva now to South Africa, one of my Kumbachanda. I hope I'm more diaspora to cover Chanda. As it would have strong to health care for women, farmers, and miners. Wanakuma walking on your Matsima, Ivano Shunguru. Chishuwe changu ndanchi kundanchi nyaya kushuwira kuti wodai dai kunyika kwedu kuZimbabwe ino. Ndaitiko zvinotiripa pakutanga kutaura nehurumende yedu. Ndaitida kuti pasanyanya kuva nemaroad blocks akawanda kana tiri kuda kuzoita nyika, kuzogadzirisa nyika. Hatidi kuzotora maprojects aya tozoenda nawo kunana Zambia, Malawi, maneighboring countries. Nekuti dzimwe nyika dzinenge dzichiti pindai muchimhanya.
Vabata vanofanira kuzvinzwa vachazvinzwa.
Ndizvo.
Ndinokutendai. Avo vange vari muzvare Comfort Dondo vesangano rePumulani Minnesota African Women Against Violence vari parunare kuMinnesota muno muAmerica neStudio 7. Teererai zvakare svondo rinouya patinokupai chimwe chirongwa chemadzimai. Iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Gamchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro nemugari wedunhu rekumbire kumashonaland central vaBlessing Karembera pamusoro pemashoko ekuti vana gumi nevatanhatu pane chimwe chikoro kumbire vakakundikana kunyora bvunzo dzegrade 7 mushure mekunge vaita pamuviri. VaBlessing Karembera vanotipa maonero avo panyaya iyi. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaKarembera.
Maita henyu vakandimiri nekundibata maererano nenyaya iyi yatekeshera. Ndingati dambudziko iri manyorerwo arakaitwa mubepanhau reHerald zvinhu zvinopokana nezviri paground hazvina kumira zvakaita saizvozvo nokuda kwetsvakurudzo oro investigation yakazoitwawo zviburikidza naDSI District Schools Inspector vachitimira Tawanda.
Zvii zvakaburitswa netsvakurudzo iyi vaKarembera?
Zvakawanikwa zvakamira seizvi kuti mumwe wevana ava vari kunzizvo vakaita pamuviri vakaita relocate, zvinoreva kuti vakabuda munyika vachinotsvagawo mafuro manyoro kunyika yeSouth Africa ndokwaakaenda. Mumwewo akaenda kumvurwi ndokwava kugara. Mumwe ndiye akabatwa neGarwe, akaatakwa neGarwe asi ari kuHarare ari kuchipatara, ari kuongororwawo ari kuchipatara. Kwozotiwo pane mumwewo akanzi akatiza kumba achinge atora mari asina kukumbira. Kwochizoitawo vamwe vakangotizawo zvikoro asi hapana akawanikwa achinzi ane pamuviri.
Asi tiri kunzwawo kuti vana vakawanda vari kukundikanawo kuenda kuzvikoro mudunhu rembire vaKarembera. Zvii zvingadai zviri kukonzera kuti vasaenda kuchikoro?
Tingati dambudziko rakanyanya kukura riri kuita kuti vana vatadze kuenda kuchikoro inyaya yenhamo. Varimi havasi kukwanisa kupiwa mari, tingangoti vakari madonje. Vari kuchema chema vari kuti tane makore matatu tisati taona mari dzedu dzedonje. Zvinova zvinoisa puresha kuvabereki kuti vava vanotadza kubhadharira vana mari dzezvikoro, uye vachinge vaine mayunifomu vachiendawo kuchikoro vachinge vachionekerawo vakapfeka mayunifomu. Uye nerimwe dambudziko rinogononge riripo rinenge riri vadzidzisi, nekuti dzimwe nzvimbo idzi dzinonetsa mafambiro vadzidzisi kuti vave vachizodzidzisa ikoko. Maconditions acho pavanogara, dzimba dzacho dzavanogara dzinenge dzisiri dzakafanira kunge dzichigarwa nevadzidzisi. So dambudziko rakanyanya kukura pari zvino idambudziko rekushaika kwemari, nhamo, nzara. Ndo dambudziko ratingati ndo riripo rakanyanya kukurisisa. Hongu dzimwewo nzvimbo kunowanikawo vana vanenge vachizoitiswa pamuviri vari vana vadiki apo neapo. Hatizvirambe zvinhu zvinowanikwa, asi vabereki vari kuzama nepavanogona napo kunge vachiita sei vachidzidzisa vana mune gwara rakanaka.
Zviyo zvamuri kuita sevabereki kuumba remangwana revana venyu rakanaka mudunhu rembire?
Sevabereki tiri kukurudzira vana kuti ngavadzidze, vana ngavafambe negwara rakanaka. Tine programu yedu yatakatanga sevabereki yekuti tiunganidze mari. Tine prize giving day iri kuitwa musi wa 18 October. Pane macontributions ari kuitwa, vabereki vari kubatsira kuti pange pachitengwa mibayiro inozenge chipiwa kune vana vanenge vabuda zvakanaka. Saka ndozvimwe zvatiri kuita mudunhu redu kuti vana vanga vachidzidziswa. Uye pane kuti tiite macivic days, takuda kunge tichiona vana vachiitwa inonzi career day, vana vouya vakapfeka nhumbi dzebasa raanoshuvira kuti kana ndanga ndida kuita muchairi wendege oya akapfeka zvakafanana naizvozvo, kana arodawo kuita musoja oya akapfeka saizvozvo, kana aroda kuita nesi oya akapfeka saizvozvo, kana aroda kuita builder oya akapfeka saizvozvo. Ndo zvatiri kukurudzira kuti poitwa career day vana vachidzidziswa vachi kupiwa rakajeka ravo ramangwana.
Avanga vari mugari wedunhu rembire wa Blessing Karembera muhurukuro yataita navo muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya.
Tinotenda Jonga, musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Munhau dzemitambo, vanoita zvemitambo yakasiyana-siyana munyika vanoti vane chivimbo chekuti kupinda kwekambani yeStarlink kuzoshanda zviri pamutemo iri munyika kuchaita kuti mashandisirwo emadande mutande areruke. Izvo zvinozoitawo kuti kutengeswa nekushambadzwa kwemitambo pamadande mutande akaita seYouTube kuvape pundutso. Mutori wedu wenhau Pasimon Dlovu anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi inobika mitambo yemafirimu ari mukuru weTatenda Studios Beauty Nakaitsuro anoti ari kufara nekupinda kweStarlink munyika. Tatenda Studios ine chirongwa chebaiskopo yako chinoita zvekutengesa zvigadzirwa zvemafirimu padande mutande.
Tiri kunzwa kufara zvikuru nekuuya kuri kuita Starlink nekuti isu basa redu tinotengesa content online. Vanhu vanga vachinetsekana nekukwanisa kuwana mukana wekutibata nenyaya yedata nekudhura kwaro.
Mumwe wevanoita zvemitambo vachishanda neRain Media, Shemzemura, anotiwo kuuya kweStarlink munyika chitsvambe chikuru kuchikamu chezvemitambo. Nekudaro vanoita mabasa emitambo vanofanirwa kushanda nesimba.
Pava neopportunity for maproducer emuZimbabwe kunge anga achigadzira content yakawanda yekunge vachiisa paYouTube vasangomirira machannels chete.
Murongo wemabasa musangano reZimbabwe International Film Festival Trust vakuda kwaShebwe Titi vanoti masaisai eStarlink anotarisirwa kubatsira mukurerutsa basa revanoita zvemitambo kunyanya pakushambadza zvigadzirwa zvavo.
Basa redu rinogona kutirerukira because focus yedu yanyanyira on digital marketing and digital distribution of films.
Nyanzvi inongora nezvemitambo vari mukuru wesangano reEarground Africa vaplot mako vanoti zvakakosha kuti vanoita zvemitambo vafambidzane nenguva kuitira kuti vasasarire kumashure panyaya dzekushandiswa kumasaisai.
Kurita kuchivandudzwa kuchishanduka zuva nezuva nekuburikidza nekuda kwetechnology kunyanya yatiri kuti isusu internet nesocial media.
Imo nyanzvi yezvemitambo vachishanda nesangano reziwewera vaJude Dutiro vanoti sezvo masaisai eStarlink achinzi anokwanisa kuwanika kunzvimbo dzose kusanganisira kumaruwa zvichabatsira kuvandudza uwandu hwevatengi vemitambo iyi painotengeswa paindanet.
Starlink ine zvakarewo vandutso yainounza burikidza nekubatika kwese kwese kwainoita. Izvo zvinosiyana nemamwe internet services ari fiber based zvinonyanya kuti pamukana wokuvandudza yatinoti target audience kana kuti market.
Mutambi wemuHarare anoshanda kazvimirira Munashe Chitsiga anoti anoona ramangwana rezvemitambo rakajeka sezvo patove nemakwikwi pakati pevanotengesa masaisai zvaita kuti mutengo wemasaisai kana kuti data udzike kubva zvauya Starlink munyika.
Zvinobatsira kuti competition among ma service providers chaiwe nenge iripo zvichaita kuti mitengo ive ichange ichideredzwa. Takatotanga kuona kuderedzwa kwemitengo yedata from other service providers which is going to be an advantage kwatiri isusu.
Mushandi mukuru muhofisi inoona nezvebudiro yezvemitambo mubazi rezvemitambo Dr. Bigisa Mwanda vanoti hurumende inotsigira budiro yezvemitambo zvikuru.
Wekudzohozouya watoti macorporate players as a corporate world, my businessmen, which is a supporter, asi isu sehurumende taumbiridza.
Starlink ine mapackage maviri, standard package inoita madora makumi mashanu pamwedzi uye ine 200 megabytes per second, ne mini package iyo inoita madora makumi matatu pamwedzi uye ichiuya ne 100 megabytes per second. Kambani iyi yakatanga kushanda zviri pamutemo muna Gonyana. Gurukota rinoona nezveunyanzvi mukushandiswa kwemasaisai nemishina yechizvino zvino muzvare Tatenda Mavetera vanoti kuuya kweStarlink munyika kuchabatsira kuti munhu wese zvake awanike achishandisawo masaisai mukuzvisimudzira. Svondo rapera, kambani yeAura Group yakaziviswa zviri pamutemo sekambani ichange ichikokera kutengeswa kumasaisai eStarlink munyika. Kambani yeStarlink iri pasi pekambani yeSpaceX yekuAmerica. Kambani iyi ndiye muzvina bhizimusi akapfumisisa pasi rose vaElon Musk avo vakaberekerwa kuSouth Africa asi vave kugara muAmerica. Ndakamira Studio 7 muHarare ndini Pasimon Dlovu.
Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Kuisikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela emsakazweni ya Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 5 kuMfumfu 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
I-Teachers Day lusuku oluqakathekileyo kakhulu olunanzelela umsebenzi wababalisi. Sikhangela konke abakwenzayo. Singakhangela ababalisi yibo abayenza umuntu abe yilokhu ayikho khona.
Kunanzwa usuku lwababalisi ngesikhathi bekhala ngeholo eliphansi eZimbabwe.
Udaba lokuthengiswa komhlabathi lubhahile, that's why we start kusenza awareness kakhulu endaweni yeWande, Mbuza, Lebubi.
IZimbabwe Anti-Corruption Commission ifundisa inkokheli yomdabu ngokunika uZulu umhlabathi okusemthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Namuhla lusuku lokunanza imisebenzi yababalisi ole World Teachers Day ngesikhathi ababalisi eZimbabwe bekhala ngeholo eliphansi lokunye. Usuku lolu lonyaka lunanzwa phansi kwesihloko esithi Valuing Teacher Voices Towards a New Social Contract for Education. Ababalisi bathi luqatheke kakhulu usuku lolu ngoba abadlala indima enkulu ekuthuthukiseni uZulu. Umnumzana Love Joyce Banda, ophethe uhlangothi lwabatsha kwinhlanganiso yababalisi Progressive Teachers Union of Zimbabwe, utshele uGibbs Dubois Studio 7 ukuba kunengi okubahluphayo.
I-Teachers Day lusuku oluqakathekileyo kakhulu olunanzelela umsebenzi wababalisi. Sikhangela konke abakwenzayo. Singakhangela ababalisi yibo abayenza umuntu abe yilokhu ayikho khona. Then sikhangele this year i-theme yethu ikhuluma ngababalisi ukuthi bakhululeke babe lamazwi okukhuluma. Ngakho sikuthatha njengomnyaka ukuthi njengababalisi sikhulume sizwiwe izinto ezisikhathazayo.
Siyabona ukuthi kunenge okulikhathazayo. Okunye sikubonayo ukuthi kathesi izigi iwe isisindo. Khonoko akulisindini khonoko.
Ababalisi bayabihlasebeli kakhulu ngendlela imali ewe ngayo. Ngoba singakhangela indlela ewe ngayo nge-Friday edlulileyo, i-government athi promise ukusingezelela imali eyalwe ngama-unions. Sesinanzelela ukuthi ukuyala kwama-unions ukuvumela imali leyo kube yisenzo esihle kakhulu. Ngoba alubana sivumile, alubana khathesi sesikhala okungenziyo kule ndlela athi sivele sikhala ngayo.
Singathi belikhangelela ukuthi balinike malini yena le mali, le mali le eliyalileyo kumi njani khonapho?
Nxa sikhangele umumo esilawo khathesi eZimbabwe ukuthi imali izigiyo nangokwayo kayisela mandla, isiwe kakhulu. So isikhalo sethu bekuyukuthi i-government kayisingezeleli iholo lethu ku-US dollar kulokube ilokhe ikhangele izigi abakwaziyo kamhlophe ukuthi yawa imihla lemihla.
Singathi belikhangele emalini khonapho ukuthi utitshala kumbe ngithi umbalisi ohola encane athole imali engako. Kuyekufuna malini?
Thina njengababalisi okokuqaga besikhangelela ukuthi i-government kayibuyele lapho esasikhona kudala. Siqalisa ukukhuluma siqalisela ku-540 USA liyana esasivele siyihola i-government ingakadecide ukusehlisela imali. Sike sesikhuluma sisiya phambili. Kodwa siyananzelela ukuthi i-government ifuni kwenza khona lokho. Isikhalo zethu njengababalisi ukuthi sibuyele lapho esasivele sikhona kuqala bengakaqalisi uku-introducer imali lezo zigi labo RTGS.
Yes, zile ke umnumzana Mthuli Ncube lithembisa ukuthi uzakhuphula iholo lezisebenzi. Lithi ningakona
ukuhluphe singalo ukuthi imihla nemihla uhulumende uyasithembisa izinto engayenzi. Njalo futhi uhulumende nxa efaka leyo mali kwesinye isikhathi uyabe engavumelananga lezisebenzi. Singakhangela khathesi indlela esinegotiator ngayo lo hulumende singathi thina kuyabe kufana lokuhamba uyetshelwa ulutho lokwenza. Ngayiphi ithuba lokuthi izisebenzi zizimele zikhulume ezikufunayo?
Lo ngumnumzana Lovejoy Sibanda ophethe uhlangothi lwabatha kunhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe obekhuluma lo Gibbs Dubo Studio 7 ekoBulawayo. Uhulumende usanda kwethembisa ababalisi lezinye izisebenzi zakhe ukuba uzakhuphula iholo lazo. Mnumzana Mthuli Ncube, umphathi ntambo obona ukusetshenziswa kwemali, utshele uTobias Mdzingwa ukuba bazakwenza lokhu ngesiphangiphangi kulandela ukuwa kwesisindo semali yeZimbabwe yeZimbabwe Gold.
Siyakubona sibili ukuthi ukukhwela kwezigi le ntengo yinto ehlukuluza abantu. Sizazama njengohulumende ukuthi hatshi silungise ekwenzela ukuthi khona ama-wages imiholo ithuthuke. Abantu bancediswe ke sikukhangeleyo ama-civil servants. Ngikhuluma nje siphezu kwayo indaba yakhona ukuthi isithi sithuthukise elakuzena imiholo yabantu. But konke esikwenzileyo ikuzama ukuthi siqinise imali yethu. Imali yethu njengoba satsho kule golide ngemva kwayo eliyisekela likhona lelo golide, njalo saselithengise ukuze likhona lapho abafuna ama-US dollars ukuthi ukuthi bathenge izinto phandle bakwanise ukuthenga. Okwenziwa i-Reserve Bank iyakhweza ama-interest rates angithi ukuthi kungabi lula kulaba bathi abajali ukuthi beboleka bese bengena ku-parallel market. Njalo bakuthuthukise lokho kuthiwa i-reserve requirement. Okokuthi la nxa uboleka imali enye imali ingcosane yesala i-reserve bank ukuthi ingabolekwa. Lokho kwenza ukuthi khona abantu bangaboleki kakhulu. Konke lokho yikuzama ukuthi khona imali ekhona kumkonomi yethu ingabi ningi kakhulu. Okwenza ukuthi amatsotsi bese beyithatha imali yana bese siya ngaphi, sibesiya ku-parallel market. Yikho okwenziwe i-reserve bank law.
Lo ngumnumzana Mthuli Ncube, umphathi ntambo obona ngezemali, obexoxa lo Tobias Mdzingwa eHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa esanda kwethula umbiko wakhe owe State of the Nation address.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela namba wafube.
Kwezamaphandleni ikhomishini ebona ngobu ukhohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission kumbe iZAC iqhuba uhlelo lokwazisa izinduna abalisa osobhuku lezinye inkokheli zomdabu esabelweni semathebeleni North ngokwaba umhlabathi kahulumende. Uhlelo lolulandela imibiko ethi abanye babo bathengisela uZulu umhlabathi okungekho emthethweni. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Uhlelo lolu seluqhutshwe ewange lemguza lezinye izigaba lapho abezakha abaxwayisa khona inkokheli zomdabu ngodaba lolu oluhlupha emaphandleni lasemadolobheni. Umnumzana Richard Moyo ohola isabelo lesi uthi kuyadanisa ukuba abanye abakhokhela uZulu bathengisela abantu umhlabathi bebambisana labakubandla lezano PF lezisebenzi zikahulumende.
Udaba lolu lokuthengiswa komhlabathi lubhahile, that's why when Isaac isenze awareness kakhulu endaweni ewange emguza lebubi, yikho lapho kule problem naleyo khona. And abantu abakwenza khona okungosebhuku lezinye izisebenzi zikahulumende ezikangileyo labanye abantu abakuma party structures kakhulu kuma lower structures abayenza izinto zenezo ezokugawuna lamanye nje ama leaders ecommunity abavocal.
Unkosikazi Elizabeth Thebe wesigabeni seWange uthi kuvikile enkundleni yezomdabu udaba lolu belusegudwini lapho ukuqhamuke khona indoda okuthiwa nguGumede obekhuluma ulimi lwesishona wathi uzocela umhlabathi wakhe awuthengiselwayo.
Uyedakiwe uthi kusobhuku ekhomba ikhanda lakhe ukuthi licabange baphathe ukuthi langinike lendi. Hawu, mina ngithi kuyisobhuku uyamuzwa nje umfana luthini. Umfana lo othi asitshele ukuthi ilendi le elampha yona lamupha nga. abe siti akula lendi esakupha yona thina kula lendi esakupha yona thina wasitshela wathi lendi uyiphiwe ngumama wakho.
Unkosikazi Thebe uthi izigaba eziningi sekuyimizi nje yabantu bokuza abenza amabhizimisi.
Kithi khona ngapha siyala lokho sichinga njengoba sayala legushungwe lokho sisala abantu baya lokho babuya besithi bathengiselwa indawo la yethu laphana amadlelo enkomo zethu asifuni dlamini.
Sibuye saxoxa njalo lo mnumzana Phindile Ncube, umholi weWange Rural District Council, laye ogcizelele kulinkulumo esithi ukuze umuntu aphiwe umhlabathi kulendlela okwenziwa ngayo ngokusemthethweni.
The Ward Development Committee ichewa ngukansilo waleyo ndawo lamasebhuku labo secretary babo bonke in that particular ward. Xa sebevumelene ukuthi iproject bayayifuna bahamba kube lama minutes aphuma kubosebhuku behlangene ukansila ayistempe iapplication yakhona isisapotwa lama minutes ibuye kukansili ukuthi sizwa icwayisisa ukuthi umuntu lo anganiwa kumbe angancitshwa.
Ngemva kwalokho Uncube uthi sokungalandela uhlelo lokubona lapho umadinga indawo angasikelwa khona kuhlolisiswe inhlalo kaZulu. Umoyo uyakusekela lokho.
Into engiyikharaja ukuthi iland ngamuntu ayifuna kahambe through i-Ministry of Lands osebhuka la mvumo yese nganika kumbe nika abantwana basoneso sigaba but abaningi bangona abasaniki bantwana sebethengisa.
Abezakhe sebeqhubela umkhankaso lesigabeni selupane kanye lebubi kulandela isixwayiso sikahulumende ukuba labo abahlaliswa ngokungekho emthethweni kumele bebophe emthaqana yabo behambe. Ngimele iStudio 7 ngisewange ngingonokuthi
okwamanje sike sizwe okwethulwe ngoSithandekile Mhlanga owe Studio 7 kuhlelo lwabesifazane.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Debra Mokasa isakhamuzi sakoBulawayo sihlaziya eziphathelane lomnotho welizwe kulandela ukuwa kwamandla emali yezinto.
Kahle kahle thina koBulawayo iziki icurrency vele esingayaziyo i-currency vele esingazake siyibone kuyibona nje qo sayibone saqalisa kusesebenzisa saboniswa ama 10 zig sazoboniswa futhi amadola lana ngama silver uphongubona nje emuntwini ngomebho yedwa ngibeno ababili. So ngokuwa kwalo kathe sizizwa ubuhlungu kakhulu ngoba laba nalade belithola you find ukuthi ngithi for example mina ngilabantu anemba aholela ukuyinasa kwabo kuyimpenjeni ngihola 25 zig ngenyanga ngihole 5 US ngenye US lingena ekokesh but you find ukuthi angizake ngike ngisebenzise ikhadi lona leli swipe ukuthi ngiswipe ngezig lona lelo nxa ngihole 25 zig kube sokuthi laba abaku-formally employed labo bayakhala ngoba kabale bami uvele ukuthi ingxenye yathu sathi mana ngikhiphi iziki lami ekhadini ebhenki ngifake ku-eco cash ngiyenelisa ukuthi ngithenge izinto zami nge-eco cash uzathola ukuthi izitolo ziyala leyo eco cash uyathu sithi uyathi hhayi ngile khadi ngifuna ukuhle behle bethi i-network i-down at the end of the day ugcina uzuthatha lona leli yusa lakho esikhwameni owadulalo mebhadula igcinile kumbeni uthunyezelwe ngabantwana kumbeni uthengise something njengoba nathina sizithengisayo ugcina uzuthenga ngalo. Ngibe sesithe emashopini-ke thina sihlale emalokitshini emagogwenoth okulabo magrusa okhava okulabo magrusa labo abesintwini labo vele kabalisendeli kilo iziki vele kabalazi ibahle bade lokumthina wokuswayipha lo wasilawo kumbeni ecogage i-network down sisebenzisa imali zaphandle ama-US onalawa lamarandi
bayabonakala yini abatshintsha imali beyisa kuma US dollars
bakhona ezindaweni zabo kodwa angikwazi ukuthi sebesebenza njani ngoba uyathi ufika kibo futhi xa kukuthi ufuna yona izigi lelo ufuna kumbe nothini sebesenza khona okweplastic money ukuthi wena uyabaqhubela i-US dollar lakho kumbe lesey ufuna ukuthi uthenge like amagets sebekuthengela bona ngefoni so yikho lapha sebedila khona kakhulu kodwa ukuthi ungababona beliphethe imali kobulawayo hayi alikho bayantutshwane ungabona bekhona kobulawayo kusho ukuthi ngabavela kwamanye amatown for example from Gweru maybe kusiya kubo Harare bebuye ebusuku ngamabhasi maybe beyenzi ibhizinisi labo betshintshe imali but osokukhona kathi eziyona le iplastic money ukuthi ngiyamqhubela mina yami imali ephilayo kodwa yena enginike engingayaziyo ndiyalo mphonga ubona isikhona isisebenza nje ukuthenga amagetsi ukhansile uko wakuvala konoku ukuthi abantu bengazobhadala ngezigi kunje mina ngithatha ikhadi lakho sisi ngiwena ngonika i-US ngithatha ikhadi lakho ngiyoswayipha ngibhadale i-city council so bebesithi ungaswayipha kukhanya sokuphuma elinye ibizo elingayisilo Debra bebengakuvumi so ngokunye lakwade sokuvala ukuthi imali zingangeni lokuthi zisebenze so at the end of the day mina bengihlala le US lami la uhlalele imali yakho kuzigi iziphele engunanzeleleyo kuphela ibithenga kuphela i-juice card lalo ngeplastic money yona leyo ukuthi awuliboni uyachaya kuphela ama-figures okuphuma ama-figures kusuka kube nzima sibili ngoba even le transport ezisemthethweni amakhombi lawa asemthethweni asezebhadalisa ngokuthi dollar for two i-dollar for two it means wena uyi-10 rand lami nge-10 rand ulihambe umangweni uluphenduke futhi i-dollar for two so vele kula lapho singathi khona izigi yasebenza iwile lapho wele khona ezikhwameni zabo bona abayaziyo thina vele kithi kuyafanala kukho ngoba zinyuzinje
leyo bekuyingxoxo lonkosazana Debra Mokasa isakhamuzi sakobulawayo okhuluma ezimele asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana linami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga kakhulu usithandekile Mhlanga sokuyisikhathi sohlelo liphuma le ndaba lichone le ndaba
Langala puma lendaba Langala puma lendaba Lashona lendaba Langala puma lendaba Langala puma lendaba Lashona lendaba
Kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba namuhla Usebelethile umntwanyana welupane oleminyaka yokuzalwa elichumi lantathu 13 obikwa wadlwengulwa wamithiswa ngumfundisi. Lumntwana ubelethele esibhedlela sempilo kobulawayo njalo uthole indodana. Sixoxa lomfundisi Mazibuko Mlotshwa ophathisa lumdeni.
Sengamhlophe, asengamhlophe bantu. Umntwana ukhululekile ngokutsho kwakhe umama uanti wakhe umntwana uright usesimene esihle kakhulu lo mama wakhe
njengoba engumntwana nje omncane kazange ahlangane lobunzima yini ekubeletheni okungenza umuntu acine ebelethiswa ngesizarian
inkosi yasithwala yasimela akazange abelethe ngesiza ukhululeke kuhle umntwana ukhululeke kuhle
umadlwengula yena ungapi sikhuluma kanje
kuleli cala ngizange ngathanda ukuthi ngilandelele ngoba kulokho kulaba nikazi ingeke uzwayo kuphela ikuthi kwakumele bayingene e-court yokugcina kwase kubonakala ukuthi umntwana usezabeletha ungcono umntwana abelethe kuqala asazi ke okulandelayo ngoba lokho benguzama mina ukuthi umntwana athole ukubeletha kuhle ephephile athole ukunakakelwa okungaphezulu
njengoba wachiya isikolo ekugrade 6 uyafuna yini ukubuyela esikolo lomntwana nxa ingane yakhe isikhulakhulile
umama wengane umntwana Isifiso esihle esikhona siza ke sithi ukuxoxa laye njengoba njalo futhi esesezandleni zabe social welfare bafikile ngizwe bafikile bayambona umntwana siza ke sithi ukuxoxa laye sizwe ngemfundo yakhe ukuthi uzimiseleni ukuthi angabuyela afunde ayeluleke umqondo umntwana akwazi ukumelana lobunye ubuqili njengoba esakhula nje angafunda kungaba ngcono asazike kubazalini laphana ukuthi inzuzo yakhona enjani ukuthi umntwana aqhubeke ngokufunda lokondla umntwana futhi oselomntwana sizathi ukuxhumana labo abazali umntwana azikhulumele laye ukuthi uyafuna yini ukuthi aqhubeke kumbe ayenze okunye okungamphilisa empilweni yakhe kungaba into enhle kakhulu.
Kuyini okungenziwa mfundisi kungaba nguZulu kumbe uhulumende ukwenqabela ukudlwengulwa kwabantwana?
Ukunqatshelwa kwakho lokhu kufuna izifundiso, abantwana bafundiswe ukuphila kwabo ngaphandle, njalo abazali kuqala basondelele abantwana. Basondelela abantwana babe open ebantwaneni bavuleke ukuthi abantwana basondele babazise ezinye zezehlakalo ezibehlelayo ngoba abazali kwesinye isikhathi baqhelelana nabantwana ekuxoxisaneni babafundise futhi lempilo ngaphandle lokuthi kulezifo ezikhona abafundiswe abantwana ngabazali. Umlando omkhulu siwubeka ebazalini. Uhulumeni asikwazi ukuthi singagcela uhulumeni, abazali yibo abaletha abantwana ekuqondeni, babe bencediswa labezokholo emachurchi bencedisa khona kungumoya, kufuna abantu baphume ngamandla bakwazi ukukhuleka fuze uNkulunkulu angasimela akhulise usaba lwethu lona lolu esithi thina silusabisile. Lengalo yomthetho iqine, isondele ngamandla, ihlanganise abazali labantwana.
Hayi, siyabonga mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi, kubonga thina siyabonga kakhulu oba uNkulunkulu esesamukelise isibusiso. Phela iBhayibheli ithi yona kwamaHubo 1:27, abantwana bayisibusiso esivela kuJehova. Sesamukele umntwana isibusiso esivela kuJehova. Siyambonga uNkulunkulu kulokho, sizohlala simbonga. Siyabonga kuba lana
lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Sixoxa lomfundisi Mazibuko Mlotshwa. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Hello abaculi bethu liviki sihamba leqembu lerumba elizibiza ngokuthi Mkhalandoda Express Band liphete isingu yalo entsha elesihloko esithi Abazalwane. leli qembu lidabuka enkayi kodwa licula likwele South Africa. Nanti ilunga lalo uSoviet Chuma exoxa loNtungameli Nkomo we Studio 7.
Sadwanani loke, kuluma nje ngingaphansi kweqembu leMkhalandoda Express Band. Iqembu lidabuka phansi le eMkhalandoda enkani emaphandleni komnyama ubambile eMkhalandoda. Ngihamba lale ndoda ezibiza ngo-0, kuyikuthi iqembu ngelakhe leMkhalandoda Express Band. Sahlangana safisharana njengomuntu nje umalume lomzukulu. Okuyikuthi ukuthi asikho sonke full time. Ngile qembu eliqaliweyo elizoqala nje ukukhiqiza ingoma zalo from next year. Iqembu kuthiwa iMkhalandoda Stars.
Umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Iculo mangabe umuntu elithandile elifuna uyangithola ku WhatsApp noma kuma straight calls ku 0780368488. Kusho ukuthi mangabe ungaphandle kwe South Africa udinga leyo code u +27 bese uyangitshekha ku WhatsApp. Ungibonge nawe ngokungibonga ngakho ngendlela nje sibongana ngakhona. Uyayithola nje isingle track. Uma ngabe futhi nakhona uyifuna ibe ku-CD siyakufakela, uma uyifuna ube ku-USB siyakufakela, kodwa nakhona uma ngabe uyifuna ibe ku-WhatsApp iyatholakala nakhona, ikhona nje yona.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Ngibathembisa okuhle kodwa okuzoqala next year under iqembu iMkhalandoda Stars. Ngibathembisa okuhle kodwa under iMkhalandoda Stars. Ngilungiselela ukukhipha i-album elengoma ezingu-7 ukuqala nje kwa-early next year.
Ngehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela.
Kunanzwa usuku lwababalisi ngesikhathi bekhala ngeholo eliphansi eZimbabwe. Ikhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ifundisa inkokheli yomdabu ngokunika uZulu umhlabathi okusemthethweni. Olivalelisayo ngudaba kancube abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.